musangano wakabuda nezvisungo zvekuti nechekutanga chikuru kuti munhu anzi mudzimai anofanirwa kunga akabudirirawo economically, anofanirwa kunga ari munhu anogona kuzvibatsirawo achikwanisa kuti aite upenyu hwake. Chechipiri, kana mudzimai ari mupolitics anofanirwa kubatsirwawo politically kuti anoshanda sei. Zvekare chii chingaitwa nemudzimai socially nekuti munhu wemudzimai anowanikwa ari mukati mezvinhu zvese izvozvo. Tikatarisa zvekare kuti isusu as mapolitical parties tingabatsirane sei kuti tivewo madecision making bodies emapolitical parties emasocial sector nemaeconomical sector. Saka zvizvo takazvitarisa tikazviona kuti chikuru chinofanirwa kuti tibatsirane semadzimai kana tichiti tiri kudenounce violence, kana tichida peace tinofanirwa kuti tibatsirane kuti kana tichitakla maissues tisave partisan yekuti inini ndiri kubva kuMDCT uye ari kubva kuZANUPF uye ari kubva kuNDC. Tinofanirwa kuti zvinhu zvedu tingozvitatiri pamwe chete tisingasarurani nekuti tive vanhu vane chokwadi nezvatinenge tichiita. Kana tagara mumusangano tichitaurirana tinofanirwa kuti zvatabuda nazvo zvatabvumirana ndozvisungo zviripo tiende tibude panze tiedze kubatsirana nezvazvo, asi kuti tisazotarise kuti ah uyu ndiwo kwakati uyu ndiwo kwakati. Chikuru chandofanirwa kutaura zvekare ndechekuti as political parties kwatinobva tinofanirwa kulida paexample kuti izvi zvinhu tiri kuzviitawo, asi regere kungoita a talk show kana kuti tisingazowoku the talk nokuti tinongoda kuenda kumaplatform tichinomira tichitaura, asi kana tadzokakomba tichidzokera kuzvito zvedu zvinoita kuti madzimai asaite zvakanaka. Ndozvinhu zvatakainyanya kutaurana semadzimai.